Tinoti zvinhu zvakanaka chose vachitasawo zvavari kuisira mutemo yacho iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit and ivo vaBiden vakutaura kuti varikuda kuti majaji ave neterm limit inosvikawo 18 years and ivo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana iyi yatingati mino mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyekuti pasaite masimba akawanda sereki kumajaji kuti vafungidzwe kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndoda sekuti zvinhu zvakadai so zvinenge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo kuti kana panozoparurwa yatikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo chaizvo kuti pasave atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndo zvavaizama kuda kuti vagadzirise but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifaawo zvakaitwawo pachete nenguva nokuti iko zvino nenguva yasara iyoyi handioni sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe necongress yatiri kuona iyo yakadhivhaidwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho iyaya ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwawo malimitations yatingati immunity yemapresidents zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious but handioni senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasara.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare resupreme court muamerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya zvogona zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichitasawo zvekuti iko zvino tikuona kuti vatrump ndo vatingati vangaite mutungamiri wenyika akapoinda majaji akati kuti anorerekerawo zvekare kubato ravo remarepublicans.